vakande miri zvinhu zvabuda padare reparamende risusu kwatiri nekwatakagara hedu hazvina kunyanya kutishamisa nokuti takagara tazhamba kubva kare tichitizvo programu yeyouth funding haisi nyatsokufamba mune zvakanaka nekuti tinoona kunge iri kungobatsira avo vega vanenge vachingozivikanwa kuti vanozivikanana nanhingi vakabatanana nanhingi zvikuru sei vanenge vari mumapato ematongero ezvenyika zvikuru sei bato rezanu pf dambudziko riripo idambudziko rekuti izvo programu iyi yanga yaa programu yanga isingachaitirwi kupundutsa vana vechidiki
vangwenya munotiwo nezviri kutaurwawo navachisi
zvinosiririsa kwazvo kuona kuti ivowo vemabhanga vaakutedzerawo tsika yeuori iyi chinangwa chakaitirwa kuti mari iyi inge ichiburitsirwa hari nekumabhengi inyaya yekuti taiziva kuti pakati pedu pane vanhu vane makaro pane vanhu vane udyire vanenge vachida kungotora zvese zvirongwa zvatangwa napurezident Mugabe vanenge vachida kungotora vari ivo ndosaka zvakanzi mari iyi iende nekumabhengi uyezve semaziviro ataita veruzhinji vemabhengi ava vaifanira kunge vasingapi munhu mari vasingatambidzi munhu mari vaifanira kunge vachipa mari kumasupplyers kana plani yako yanga iri yekuti wewe unoda kutanga huku ivo vaifanira kubhadhara mari iyi ichienda kune vanosupplya nhiyo dzacho ndo zvataiziva zvino zviri kutishamisa ukunzwawo kuti munhu kana kuti individual akawana mari ichirudzii
vachisi vemabhanga vaitadzawo heri kuona kuti uyu munhu haakodzeri kunge achiwana kubva kuhomwei
vamahachi kutaura kwavaiita kune vanhu veparamendi vanovai vanotsimudzira mutemo inyaya yekurakidza kuti mabhangi pachavo ivo anga asitorinawo kana simba kuti mari iyi inofambiswa sei otherwise dei yanga iri nyaya yekuti izvo mabhengi anga achiziva kuti zvinofambiswa sei zvichinyatsoitwa pamutemo webanking system chai chai handifungi kuti paita madambudziko akadaro isusu patakamboita meeting neinfrastructure development bank of zimbabwe necab nadeputy minister weyouth vakatitaurira isusu kuti izvo prosesi inototangira kumawadi woselektwa kuwadi wabva ipapapo woendeswa kudistrict wabva kudistrict woende kuprovince ende vanhu vanenge vachiita basa irireo ndo vanenge vachinzi maward officers mayouth officers or maconstituent officers mayouth atinoziva isusu kuti izvo vakazonzi havo vakunzi vakushandira hurumende but vanga vari mamilitia akabva kunana border gazette training center ndo vanhu vatinoziva vari mamilitia ezanup f macommunity yedu ndo vanoita vetting yachona saka parinozonosvika kubank uko hakusisina munhu achati no
vangwenya
ndoda kuti vachisi vagadzirise pavari kuti uori wezanup f nokuti zanup f hainambobvira yagadzira gwara rekuti munhu mumwe chete kana kuti vanhu vashoma vave ivo vanobhenefita vanhu vacho ivavo vari kutaurwa mukavatarisa vakakoshei kuzanup f zvekuti vangabve vagadzirirwa system yekuti vave ivo vanobhenefita bazi hakuna zvinhu zvakadaro ungoriwo uori unenge wapinda muvanhu vane uori vachibatanawo nevemumabhengi vane uori
vachisi mari yakapiwa vasingakodzeri ingakwanisa here kudzoswa tichiona kuti vacho vamwe vaifananga vachiwana kubva kuchirongwa ichi havana chavati vawana nanhasi
vakandemiri unodzora sei mari because paunodzora mari kaunotanga mbobvunza kuti wakamboiwana sei iwo uchinzi makosini shongwani ndo dambudziko rekutanga rechipiri nderekuti izvo ipapo pachona pataimboti ava ndo vatiri kupa mari ava havasi kupa mari zvinhano zvaitorwa kuti izvo panokwanisa kuti izodzoka ndezvipi nokuti haungopika munhu mari yakawanda kudaro yekuti unofungwa kuti achaidzora aa dambudziko riripo nderekuti zimbabwe neculture yayo haibhadhari zvikwereti iyo hurumende chechai haitobhadhari zvikwereti ike zvine totadza kuwana mari kubva kune dzimwe nyika nenyaya yekuti hatidzoreri zvikwereti saka dambudziko rekuzotanga kuzoti maiti ngaachange uchiteverwa ike zvino maiti ndo adi
vangwenya mashoko enyu yekupedzisira zvii zvingaitwa kugadzirisa dambudziko iri
maonero andinoita minister of youth and indigenization iko zvino honorable francis nema munhu akasimba chaizvo nemashoko avanotaura zvinotarisira kuti vachatora matanho kuona kuti mari iyi yadzoka uyezve nekuti vechidiki vave ivo vanobhenefita muzvokwadi kwete kuti vashoma vanobva vaita uori vachivhiringidza zvirongwa zvakaitwa napurezident Mugabe zvekuti vechidiki vave vanowana mabasa.